manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 5/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekudzivirira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Muzvaro Tokozani Kupe nhasi vaparura chirongwa chinokurudzira madzimai kuti akavhotere bato rezano PF pamwe nechimwe chikwata cheMDCT chinotungamirwa navaDouglas Monzora. Musarudzo dzemabai elections dziri kuitwa muna kurume. Nengo 12 dzebato reCitizens Coalition for Change dzakanga dziri mudare redzimhosva nezuro dzakawanikwa dzisina mhosva nedare raMajor Threat muChinoyi. Bazi rezveutano rakaziisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nedenda reCOVID-19 uye vamwe 165 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Indiwe ni mwemi soro ya naoziru za nasi, ichuwe kwa mure ichuwa kuna uku Studio 7, irimu Washington DC. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT, Muzvaro Tokozani Kupe, nasi vaparura chirongwa chinokurudzira madzimai kuti asavhotere bato rezano PF pamwe nechimwe chikwata cheMDCT, chinotungamirwa navaDouglas Monzora musarudzo dzemabai elections dziri kuitwa muna kurume. Chirongwa chavaparura ichi icho chichange chichiona madzimai achirova mapoto chinonzi hashtag beat the pot. Vachitaura pakuparura chirongwa ichi muBulawayo nhasi Muzvaro Kupe vati chakanangana nekupedza rusarura rwavanoti rwakanangana nemadzimai. Mutauriri waMuzvaro Kupe vanotando Ndlovu vanoti Zanu PF nebato ravaMonzora vabatana kuti vadzvanyirire vanhukadzi kuburikidza nekuvabvisa muzvigaro sezvavanoti zvakaitwa kuna Muzvaro Kupe zvekubviswa muparamende. Vandlovu vanotiwo chikonzero chekuti madzimai anga achirova mapoto ndechekuratidza kuti madzimai haana chekubika mudzimba. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weMDCT yavaDouglas Monzora waWitness Dube uye vanga vasati vapindurawo mubvunzo wedu watawatumira panguva yataenda pamhepo. Takundikanawo kubata vakafano bata chigaro chemutauriri weZanu PF vaMike Bima. Ngatinzwei hurukuro yataita navandlovu pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi kuti Dr. Tokozani Kupe mutungamiri wepato reMDCT vaita musangano nemadzimai nhasi kuBulawayo vachivakurudzira kuti kubva nhasi kusvika kumabielections a26 March parove mapoto vachiti no to Monzora no to Zanu PF vachabe mavhoti avo kunana Monzora neZanu PF.
Chikonzero chipi chaita kuti Dr. Kupe vatore danho iri?
Chikonzero chaita kuti Dr. Kupe nepato reMDCT vaite campaign iyi ndeyekuti Zanu PF naMnangagwa vapatana kuti vadzvanyirire vanhukadzi nekuvabvisa kumapositions. Ndinoziva kuti Dr. Kupe aviswa kuparamende anyimwa mari yepolitical parties finance, saka naizvozvo ndiko tichiti campaign iyi inoti vote no to Monzora, vote no to Zanu PF. Chechipiri ndechekuti kurova mapoto icherechedzo yekuti vanhu havana zvekupika mumba, vana vari kufa nenzara, saka tinoti vanhu veZanu PF naMonzora ndivo vari kukonzera kuti vana veZimbabwe vafe nenzara.
Saka munoona here chirongwa ichi chichitambirwa nemadzimai?
Neuwandu hwemadzimai apota kuuya kuStand Square vachirova mapoto zvinoratidza kuti madzimai atambira zvakanaka campaign iyi yevote no to Monzora, yevote no to Zanu PF. Saka hatina even doubt kuti madzimai agamuchira program iyi
Saka Dr. Kupe vari kuda kuti madzimai vavhoterani kana vachiti vasavhotere vamonzura pamwe chete nezano PF.
Chikonzero ndechekuti vamonzura nezano PF varatidza kusatevedzera makodzero evadzimai nemakodzero evanhu vese veZimbabwe. Saka varatidza kuipa kwavo, asi tiri kuti vanhu vasavhotere ivavo zano PF namonzura, asi vanogona kuvhotera vamwe vari kukugisa mapaelections ari kuuya.
Mutauriri wemutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Muzvare Tokozani Kupe Vanthando Ndlovu vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Nhengo gumi nembiri dzebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzakanga dziri mudare redzimhosva nezuro dzakawanikwa dzisina mhosva nedare ramagistrate muChinoyi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nhengo idzi dzakasungwa mushure mekuungana pamahofisi adzo gore rapera dzichiri kubato reMDC Alliance dzichipomerwa mhosva yekutyora mutemo weCOVID-19 unorambidza kuungana. Asi nhengo idzi dzairamba mhosva iyi dzichiti dzainge dzauya kumahofisi adzo kuzoronga nezverufu rwenhengo yavo yainge yashaya. Vachipa mutongo wavo, mutongo wedare Muzvari Tamari Chidindi vawirirana negweta renhengo idzi vamurisi kuti mapurisa haana kuyambira nhengo idzi kuti dzibve pamahofisi adzo dai vakafungidzira kuti vainge vari pamusangano sezvinokurudzirwa nemutemo. Mumwe wenhengo idzi uye vari sachigaro weCCC mudunhu reMashonaland and West vaRalph Magunje vanoti vanofara nekuchenurwa nematare sezvo vainge vasina mhosva. VaMagunje vanoti ivo nevamwe vavo vainge vasina mhosva, asi kungoti hurumende iri kuitira utsinye mapato anopikisa kuti vasasangane nevanhu ichishandisa mutemo weCOVID-19.
Zvinoti tibate bate mbijana nenyaya yekuti tinoona sekunge semapatizi ari kuopposition tinenge takumbunyikidzwa kutsvagirwa nyaya dzekuti maactivities edu epolitics ange adzokera kumashure nenyaya yekupomerwa nyaya dzinenge dzisipo. Ndosaka taitaura kubva pokutanga kuti aiwa isusu tanga taenda kuru taita zverufu.
VaMagunje vanoti havasi kuzodzokera kumashure nekurwira shanduko munyika.
Kushingi tagara tinawo tichaenderera mberi, asi tagara tiri bato rinotevedzera mutemo yeCOVID chirwere chaata tekeshere munyika muno. Asi tingachikurudzira hurumende kuti mutemo kana tichiteedzera zviya zviya vasatitsvagire nyaya pasina nyaya, nokuti zvino zvitapedza gore rose tichingofamba tichingouya kukoti tonzi aiwa mozodzoka shwanje rinouya mozodzoka mwedzi unouya, zvinova zvinhu zvinotimbunyikisa.
Mune imwe nyaya yanga iri mumatare edzimhosva dare repamusoro reHigh Court rakabvuma kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nevaiva mudzimai wavo avari kunetsana naye amai Mary Mbaiwa havachisina kuroorana sezvo vakapanana gupuro muna 2019. Vachipa mutongo wavo Justice Owen Tagu vakati gupuro remadhora zana ekuAmerica rakapiwa Muzvari Mbaiwa rakadimura muchato wevaviri ava zviri pamutemo petsika yechivanhu. Vachiwengana Muzvari Mbaiwa vane nyaya dziri pamberi pematare dzinosanganisira dzekuti Muzvari Mbaiwa vaida kuuraya Vachiwenga apo vairwara vari kunyika yeSouth Africa kwavairapwa. Vatagu vati dzimwe nyaya dzakaita sekuti pfuma chagovewa sei, ndiana achagara nevana pamwe nekuchengetwa kwavo zvichazobuda pakutongwa kwenyaya iyi. Asi gweta raMuzvari Mbaiwa amai Beatrice Mutetwa rakakwidza nyaya yekuti Muzvari Mbaiwa havafanirwe kumbotongwa sezvo pasina mhosva yavakapara. Panga vari kumatare edzimhosva panga pachifanirwa kupiwa mutongo wekuti Muzvari Mbaiwa vane mhosva here dzavanofanirwa kupindura mumatare kana kuti kwete. Asi patataura naamai Mutetwa vati vanga vakamirira mutongo wedare kubva masikati kuti ature mutongo. Rimwe gweta raramba kuzivikanwa nezita rinoti mutongo wegupuro haunei nedzimwe nyaya dzichapinda mudare dzakafanana nekugovanwa kwepfuma. Nyaya yekurambana kwevaviri ava yaunza mutauro munyika. Vamwe vachiti hazvipe chimiro chakanaka pavatungamiri venyika, asi vamwe vachiti nyaya dzerudo dzinonetsa sezvo vaviri vachizivana zvavakaitirana kwete zvavanozotaura pachena. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvehutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nezuro wakare nedenda recovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nedenda iri kubva zvaratanga pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu, kana kuti 5,316. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevashanu 165 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, izvo zvakasvitsawo uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose pazviuru mazana maviri nemakumi matatu zvine mazana matatu nemakumi matatu nevashanu. Zvichakadaro, sangano reWorld Health Organization rakazivisa nemusi wechina kuti utachiwana hwepiri hunokonzera covid-19 hwemhando yeomicron hunonzi BA.2 hwakawanikwa munyika shanu dzemuAfrica, uhwo hunonzi huri kunetsa kupatsanura kubva mune dzimwe mhando dzeutachiwana hwecovid-19. Nyika shanu dzinonzi dzakawanikwa dziine utachiwana hweBA.2 idzi dzinoti South Africa, Botswana, Kenya, Malawi neSenegal. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti nekuda kwekufamba-famba kunoita vanhu pasi rose, zvinogona kunge mhando yeutachiwana iyi yatove muZimbabwe. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kuwanika kwaitwa mhando iyi munyika dzakatikomberedza dzinosanganisira Botswana neSouth Africa zvinotipa kuti tiitiko muZimbabwe zviri kufamba sei. Sezvamunoziva, tangachi tinotumira magenomic samples, kana kuti masamples emacovid-19 variants kuSouth Africa kuti aongororwe nekuBotswana. Asi pari zvino hazvinyatse kujeka kuti muZimbabwe mhando dzacho idzodzi dzecovid-19 especially omicron manumbers amira sei pari zvino, kunyanya iyoyi subvariant.
Pangave netarisiro here Dr. Ranga yekuti mhando yeutachiwana iyoyi inogona kunge isati yapinda muZimbabwe?
Tarisiro yatiinayo ndeyekuti kana variant iyi kana mhando iyi yava munyika dzakatipoteredza inenge yatopindawo muZimbabwe. Sezvatinoziva, vanhu vanofamba zvakanyanya muSub-Saharan Africa, Southern Africa. Saka tinotarisira kuti mhando iyi yatovamo muZimbabwe.
Takanzwa iwewe WHO vachiti iyo mhando yepiri yeomikroni iri kunetsa kupatsanura kubva pane dzimwe mhando dzeutachiwana hwecovid-19. Zvinorevei izvi?
Zvazvinoreva vakandimire ndezvekuti izvo mascientists kana maresearchers, malaboratory scientists anenge achitesta kana kuongorora mhando dzecovid-19. Nao takutaura omicron ndiyo yapararira pasi rese, anofanira kunge achicherechedza kuti tive ne a good sense kana kunyatsakunzwisisa kuti mamwe mamando kana masubvariants atiri kutaura aya awanda zvakadini. Nokuti sezvatinoziva tichiri kungoona manumbers haasati anyanya kukwira esubvariant, saka hatinyatsonzwisisa kuti ichazofamba sei, ichasiyana sei ne the original variant.
Nyanzvi mune zveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno muAmerica ne Studio 7. Zvino tochienda kuna Mapulasi Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe chirongwa chake chakanangana nemadzimai.
Ndi nokuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tiri kuenderera mberi nehurukuro naamai Abigail Magwenzi vanova ivo mufundisi uye zvakare vari muzvina bhizimisi uye vane mubatanidzwa wemadzimai unonzi Red Lipstick Revolution. Regai tiende kwavari tinzwe kuti mubatanidzwa uyu unobatsira sei madzimai.
Tinobatsira madzimai akasiyana siyana. Iko zvino takasaina agreement neMashonaland and West Province yemuZimbabwe kuti tipinde munharaunda tishande nemadzimai nemadifferent projects. Zvikuru sei income generating maprojects kuti tivarime macash crops for export. Ndozvinhu zvatiri kuongorora tiri kuno kuDubai kuti zvinhu zvedu zvikabva kuZimbabwe zvingapinde pinde papi uye zvinopinda sei, chii chinodikanwa, because munyika inoyi havarime zvese zviri important. Inyika ine relaya on matourist, yakamhenge iine oil. But yakurilaya yakachinja manje oil yanzi yakupera vakuita zvematourist. Saka tii takaona kuti market ino ndikaistadha semadzimai tikaifokasa because haisi kure iri padhuze. Zvinogona kutoempower nekusimudzira mudzimai ari kumusha ari kurima kaarea kake ikako nekuti pane madirect flights. Zvokuti tikarima kana mavegetable unoziva kuti ndakatenga half cabbage. Half cabbage yaitoita boy $2.53 half yecabbage. Handiti muri kuona. So tiri kutarisa maopportunities anenge ari kuno. Kunodiwa mbudzi chaidzo, mbudzi but unofanira kurera mbudzi yemhando inodikanwa kuno. But mbudzi saka kana uchigona kungorera mbudzi yako kumusha unotogona kurera idzodzi, hapana zvakanyanya kuoma kana kusiyana ipapo. Saka tinoda kuti semadzimai tisvike pastage kuRed Lipstick yatiri kuti mudzimai wese ngaashande kusvika abata keshi.
Pane misangano yamakatarisira here kunge muri kuita?
Iko zvino takatarisira kusangana kuno semadzimai muna February kuti tironge nevamwe vekudiaspora vari munyika dziri kuvana vanobva kuBotswana, vanobva kuUK, vamwe vachibva kuZambia, kunzvimbo dzakasiyana siyana nevemuno, tomboonesana semadzimai kuti tingazvifambise sei kuti tiite kubatsirana pamwe chete. Musangano watakamboita lana 2020 wakatibatsira nekuti takabva tasangana nevamwe kumadiaspora tikanotsvaga mamaini edu semadzimai tikaona 49 mamaini egold. Tabva taita mapartnership nevamwe. Ini ndotoona partner wangu wandasingatomboziva ndakasangana naye muDubai auya kumusangano weRed Lipstick anonzi Wendy ari kuUK, vamwe vari kuSouth Africa, mumwe ari kuRwanda. Tiri 6 vatagadzira syndicate. Saka tinotova nemigodhi yedu yegold. Tauda kutanga kuchera manje mapaperwork ese for the year. Tanga tichizvifambira tichizvigadzirisa tichidii. Saka tine madzimai anotosvika almost just under 100. And vamwe vatenga mugodhi vari 6, vamwe vanenge vari 4, vamwe vagadzirisa mugodhi yavo vari 2. Mumwe anogona kungoti ndikuda wangu ndega kana kuti ndikuda 2 dzangu ndega. Saka ipapo tine 49 dzemadzimai plus 100. Saka before musangano iwoyo takatisina kana pfungwa yekuita izvozvo. Saka tati tagara mukutaura mumwe takutaura takatoitei plan of action yedu yakamira sei. Ndopakatanga kutadi kungoitawo zvekuitawo zvegoridhi tingomaina gold. Ndomatangira zvakaita. Saka sekuseka zvatofamba. Saka takatoona kuti kusangana nekuronga nekubatana because zvinoitika zvekutika. Unogona kungova nemumwe munhu ari kunzokwa nemari asi ari kushaya munhu akatendeka wekushanda naye. KuRed Lipstick tinenge tiri bridge manje yekusanganisa vanhu kuti ava vakatendeka pane vamadzimai atinotoziva kuti akatendeka. Izvozvi bhodha richakavharwa haro kunoku but pamadzimai ari kuuya taronga neZimbabwe Women's Bank kuti vapuhwe mari. Vasina mari taronga kuti vapuhwe mari kumabhengi. Izvozvino madzimai vari kuita chipatapata kufambira mapangisa mapepa nokugadzisa mari enda kuti kwaisa muzvikwata zvikwata zvimagroups 666. Then ndobva tatiwo kuti sevanhu vari kufambira zveempowerment nezvekusumudzira nyika nei tamba tavo takumbira kachema tinokuona dzimwe mari nebank rate
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai yamai Abigail Magwenzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu ini ndini Marvelous Nhlanga Nyabuye ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous. Yezvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives umo tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Nasi taita rombo rakanaka rokuita hurukuro nemuimbi ane mukurumbira mukoma Hosea Chipanga avari kukwikwidza musarudzo yemumiriri wechikanga danga mvura vakamirira bato repatriotic Zimbabweans musarudzo dzemabai elections dziri kuitwa muna kurume. Tatanga nekubvunza mukoma Chipanga kuti zvii zvavari kuvimbisa vagari vemuchikanga danga mvura.
Ini nebato rangu repatriotic Zimbabweans tinovimbisa vana veZimbabwe kana kuti vagari vechikanga danga mvura kuti vadzidze nekuona mararamiro matsva kana kuti mararamiro atinofanirwa kuita sevanhu asi asiriwo atiri kurarama pari zvino. Zvikuru sana ngati tichitarisa kudai nenyaya yemvura, mukazvitarisa upenyu hwemunhu kurarama pamusoro penyika yemvura. Asi zvichiitika mumadhorobha umu, munhu anogona kuvharirwa mvura nekuti akundikana kubhadhara. Asi chokwadi ndechekuti vanogadzira mitemo nekutungamirira mitemo vanofanirwa kunge vachitsvaga dzimwe nzira dzekuti kana munhu akundikana angarangwa sei, angagadzirisa sei dambudziko iri. Saka vana vedanga mvura Chikanga vakandipa mukana iwowo kuti ndinotaura nevakuru uko zvinhu zvigadziriswe, tingatotsvaga dzimwe nzira dzekuti vanhu vangarangwa sei kana vakundikana pane kuti munhu asvike pakuvharirwa mvura. Munenge matovharira munhu upenyu, zvinhu izvozvo gadziriswa. Zvizhinji zvatingada kuti tigadzirisa, asinangoti senguva ipfupi kudai tingobata chimwe chezvinhu chinorwadza kana uchichitarisa uchiona chichiitika.
Saka tingati here pane zvashanduka kubva kuna mukoma Hosea Chipanga vataiziva vari kumimhanzi kumagitare nava Hosea Chipanga vava kuda kukwikwidza kuve nhengo yeparamende.
Muchidimbungo majonga ndingangoti hapana zvashanduka, asi kuti mukuimba kwangu ichoko ranga richingofamba risina kuita mukati maro zviya zvinonzi iwaivaitwe shoko. Saka kuimba kwangu kunenge kuine chinangwa chekuti dai zvandinoimba zvagona kubatsira nyika, asi nekugona kuona kuti shoko rega harina kukwana ndokuona kuti tikachiwedzera nekuvaiwe munhu wacho mbune wazvipindira mukati kuda nyika inogona kuona kuti zvechokwadi shoko riri kutaurwa apa rinofanirwa kuitwa, kwete kuti ndezvekuda kungoti vanhu vangojaivha chete vachingonakidzwa zvavo iyo nyika ichitambura.
Tinoziva vachipanga vachitungamira bato ravo rezvematongerwo enyika rinonzi The Kingdom of God on Earth. Asi iye zvino mava kukwikwidza muri pasi pepatriotic Zimbabweans, chii chashanduka?
Chakaita kuti ndive ndaronga bato iri kwaiva kushayiwa vamwe vane muono ungafananawo nevandinoshuvira ini kuti kuda kwamwari kuitwe pano pasi sezvazviri kudenga. Saka zvandakaona ava vanoda nyika vepatriotic Zimbabweans kuti vanoda nyika, ndikabva ndaona kuti ava ndivo vanhu vanenge vane muono unenge vangu chaivo chaivo kuti izvo vanoda nyika havadi bato. Nekuti mukazvitarisa taita dambudziko rekuti muZimbabwe mapato arimo vanhu vanoda bato ravo zvekuti, saka muchitoona vachirwisana vanenge vachirwira kuti bato rangu nderiri vazodai vachizoita sei sei ndo zvakonzeresa. Asi dai kuri kuti tine chinangwa chekuti tinoda nyika yedu, taitarisa chete kuti zvii zvinodiwa munyika medu, tingabatsirana sei kuti nyika yedu ienderere mberi torega kuita zvekuti tide mapato kukunda nyika. Saka pandakaonana navava kuti inga muono ndiwo ndakationa kuti ingava vatovawo neimwe nhanho itoriwo pamberi zvokuti chinangwa chekunga ndaita bato kwaiva kuri kuti pane ita vamwe here vanga vane muono mumwe chetewo. Saka kana muono utori umwe chete sezvandatopinda mukati mazvo kutoona kuti izvozvo zvese zvinongofanirwa kunga zvichiitwa kwataida kuti ndiinde inini ndinochitoenda nevamwe vanhu kuti kunyange ndaiva ndakatanga bato hautangi bato rekuti unoda kushanda wega asi unenge uchida kutsvaga vamwe. Zvino kana vamwe wacho vati wavawana watogara watovapo utobva watoziva kuti aiwa ka saka Mwari kana watodaika watoro ungapatowa nevamwe watova kumberi.
Saka muri kukwanisa here kutsvaga rutsigiro?
Sarudzo chaidzo mukoma jonga dziri gore rino 2023 apa kangu akachidimbu kakuru kakangokonzerwa nemari calls akamboitika zvokuti nekanguva kacho katakapuwa kanguva kadikidiki hazvisati zvanyatsototiko zvine zvichingomhanya mhanya takabva kugadzirisa mapepa masondo apera zvokutoti mundima omu hatisati tanyatsoto nyatsoona mushe mushe kuti zvinofamba nepapi nokuti unotoziva zvoda futi kuti mutombokumbira futi kune mapurisa kuti aiwa apa tiroda kuti tipindewo zvakadai zvakadai mubvumirwa plus muruzivawo kune COVID chichisaka mukanaiwo kuti tinyatsodai ndo zvatangotarisirwa pamazuva macho manana ari kuteera tichange taakudini taakunyatsopinda mundima kuti maybe ndizogona kana kupindura imwe zvamungada kuzivawo kuti zviri kufamba sei apa nokuti pari zvinoizvi tichingotarisira kuti pamazuva ari kuteerai tinenge tapinda mundima tichirova ndima.
Tinotenda zvikuru mukoma Chipanga. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu avalive. Imwe nyanzvi mune zvekurima iri kukurudzira varimi kuti vangwarire zvirwere zvezvipfuwo zvavo zvikuru zvinobata mombe munguva ino yekunaya kwemvura yakawanda. Vaziva Ishe Zhou vanove mudhumeni vanoti zvirwere zviri kunyanya kubata mombe munguva ino zvinosanganisira chekuzvimba ganda kana kuti lambskin, January disease pamwe nechemahwanda kana kuti foot and mouth. VaZhou vanokurudzira varimi kuti vape mombe dzavo mishonga pamwe nekudzidhibhisa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Munguva ino yatiri tirikutarisira kusangana nezvigwere zvakawanda zvikuru zvinogona kubata zvipfuwo zvedu. Zvandamboreva ini izvi zvakaita sana mahwanda, lambskin disease, tidoriwo futi nechigwere chejanuary disease. Ende January disease panguva iyo inoyi varimi vanofanira kuingwarira. Hatisati zvedu tanyatsokupedza kuwana ruzivo pamusoro penzvimbo dzatidzabatwa nayo, asi pakuhwa kwatiri kuita sevanhu vanoshanda navarimi tidori nenzvimbo muchivi umu munana Chivi Central. Tingati isu muward 15 nemuward 18 matakatobata vanoshandiramo vanogara navarimi naivo vamwe varimi, tikahwa kuti zvipfuwo zvimwe zviri kufa zviri kufa nejanuary disease. Asi nokuda kwokuti panenge pasati papedziwa kuita ongororo dzakakwana hatigoni kuti pamwe ndiyo, asi tiri kuti ndo zvigwere zvinogona kuwanikwa panguva idzo dzino dzatiri dzinoda kuti varimi vangwarire.
Zvii zvamunokurudzira kuti varimi vaite kuti vachengetedze zvipfuwo zvavo?
Chekutanga chatinokurudzira varimi ndechekuti ngavagare vakabatira pamupendero wevadhumeni vavo vezvezvipfuwo. Pada kana pakange pamuka chigwere chamuka, ndo vanogona kukurumidza kuvabatsira nokuvazivisa kuti chigwere chingava chii. Asi zvatinotarisira kuti murimi agare achiziva pazvipfuwo zvake ndozvokuti unofanira kugara akachengetedza zvipfuwo zvake nenzira yekuzvibayisa yatingati isusu vaccination iya. Kana zviri zvigwere zvakaita sana lambskin disease izvi, padori nevaccination yekuti inoita kuti kana ichinge yabayiwa mombe inova nemaprotective antibodies anobva agadzirwa mumawhite blood cells, mombe iya inobva yawana kuzvidzivirira. Asi kudhibhisa mumaruwa sezvinongotevedzegwa, murimi wose unofanira kugara achindisa zvipfuwo zvake kudhibha zvichindodhibhisiwa. Kana munhu asingadhibhisi, muhurumende yeZimbabwe inenge itori mhosva kuti sei zvipfuwo zvako zvisina kuenda kudhibha, nokuti zvinobva zvatapurira zvimwe zvipfuwo ugwere zvinova zvinozotikanganisira chimiro chezvipfuwo zvedu.
avanga vari nyanzvi mune zvekurima uye vari murimisi vaziva Ishe Zhou vari parunare nestudio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozhi adzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ine ndini Jonga Kandemiri tichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika